You know what, Zanu PF yakafomwa navanhu vomuZimbabwe, ikarwirwa navanhu vomuZimbabwe. Of course tichibatsirwawo nedzimwe nyika dzakatikomberedza nedzimwewo dziri kure, taitipawo mabhesizi idzo futi dzacho nezvimwe zvakadero. Saka maZimbabwenzi vakawanda vanogara kumaruzevha vanoziva nhamo yavakaona. Ndokubva ipapo ndokuzoona kushanduka kuupenyu hwavo. Ndikabva muenzaniso wakaita sezvikoro, kwakazotanga kuva namasecondary school aidzi maday secondary schools zvanga zvisiko. Ndokuzova nemutemo unoti every 5 kilometers panofanira kuva nechipatara. Izvozvo zvikaitika. Iye zvino tunofanira kurangara zvokuti yanga iri shungu dzokuti ivhu redu ngaridzoke. Iye zvino muAfrica yose hakuna munhu anopukana nazvo zvokuti iZimbabwe chete yava nevhu rayo savanhu vatema. Ndokubvapo ndokuzorima. Iye zvino chemberi dzedu dzakuziva kuti kune chinhu chinonzi auction floor. Vachirima vachibva kumusha vachihoita izvezvi kumamaketsi mumadhorobha, mari dzavakuwana foreign currency idzodzo vodzokera nadzo kumusha vachiita upenyu hwavo. Saka izvozvo chete chete ndo zvinoratidza kuti ganda dema richaramba richivhotera bato yaro. Zvatisiyanei neMDC.
Todzoka kwamuri vagutu, chii chinopa kuti vanhu vade kuvhotera yama kuti MDC Alliance muna 2018?
Zviri pachena kuti vanhu vanoda utongi hwejekerere, utongi hunenge huchiremekedza marights avo, husingambunyikidzi vanhu magariro avo, zviya zvokuti mukada kuita demonstration munosakidzirwa tie gasi, mapurisa eriot vanenge vane mabaton stick vachikukandirai matie gasi nemvura dziya dzinovava nezvimwe zvakadaro. Vanoda hurumende inoda vanhu, kwete inoda kutsvanirira vanhu. Hurumende ichazoona kuti iwo mabasa awanikwa, masekitari anga avharwa avhurwa, minda yavainayo vachiramba vainayo votowedzerwa kupuwa tingangotiwo maskills kuti vanatsokuva varimi vemhando yepamusorosoro vanorima zvokutozokwanisa kana kutengesa tingangotiwo for export, kwete iyaye subsistence yokungoti unorima zvataita kureserva uko. Kurima zvokungogutsaiwe dumbu rako nedumbu remhuri yako. Apa toda kuti ihurumende yeMDC inenge ichizokwanisa kuvaita empower, kuvapa matitle deeds paminda yavakapiwa kuti vave inonzi muchirungu security of tenure. Nokuti pari zvino vakapiwa minda ava vanenge vanhu vaya vanonzi vari pastandby, nokuti mangwana chaiwo vanokwanisa kungokuti iwe hatichakudi pano, chitobva. Hauna marambiro ongaita, unotobva nokuti hauna security of tenure pamunda wako, nokuti munda minda iri kushandiswa tool of patronage nehurumende yezano. Isu tinoti kwete, kana wapuwa munda, munda ndewako zvarini narini, chero ukafa yatova nhaka ichasiyirwa mhuri yako, kwete kuti unoshandiswa tool of political patronage. Toendazve panyaya dzeuori, MDC inenge iri government isingade zveuori. Tiri kuonai manje uori watekeshera kunyanyanyanya kumusoro koko kwezano.
Vachirumhanzu, hanzi nyaya yeuori Zanu PF haisi kuibata zvakanaka, nekudaro vanhu havafaniri kunge vachivavhotera.
Uori huriko, huri kwese kwese. Ndosaka muchiona kuchitungwiza MDC chai chaiyo inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Saka dzinga makansela dzakawanda kuchitungwiza ikoko, ndiyo corruption yacho ikoko. Zimbabwe ndosaka muchiona kune commission yecorruption iri kusunga avo vanhu. Saka iyi inochigwere chatekeshera munyika yese. But izvezvi tofanira kuziva kuti zvinokonzerwa nei. Zvakakonzerwa neMDC kuti tipiwe masanctions. Saka kana masanctions anga asipo dei vanhu vachizvishandira zvakanaka-naka.
Vagutupindurai tinzwe.
Zvirango zviri muno muZimbabwe zvirango zvakatemerwa vana veZimbabwe nehurumende yezano. Zvirango zvoudzvanyiriri, zvirango zvehurumende isingadi kuteerera zvido zvavanhu.